kurwisana kuri kuitika chinhu chinosuwisa chaizvo nekuti kuri kukonzeresa kufa kwevanhu ende chimwe chiri kuita kuti zviwedzere kusuwisa ndechekuti kuchiri kuenderera mberi ende hatisi kuziva kuti kunopera sei nekuti mauto ari kurwisana ehurumende nemamwe acho chavakatarisa isimba havasi kutaridza kuti vari kutarisira kuti vangangonzwanana nekuwirira
tinoona kuti kurwisana uku kwane mazuva kuchiitika muri kuonawo here paine kupindira kuri kuitwawo nenyika dzemuafrica kana sangano reafrican union
hapana kupindira kwenyika dzemuafrica kana african union kwakati taona kuri kubatsira nekuti dambudziko riri kuramba richienderera mberi ndo chinhu chinonyanya kusuwisa vakandemiri kuti dambudziko rinoitika muafrica african union haina zvainonyatsoita zvekumisa dambudziko rakaita seirori riri kupedza vanhu kwakutomirira vatorwa vanobva kune dzimwe nyika kuti vatigadzisire dambudziko redu asi kana vagara mumisangano yavo munonzwa vachitaura kuti aiwa dakuti africa izviwanire mhinduro dzayo iyaya vanoti African solution for African problem. Saka zvinhu zvinosuwisa chaizvo kuti kana matambudziko aya achizobuda African Union hapana chainoonekwa chichiita.
Iko kurwisana kuri kuitika uku kungasiyawo papi nyika dzimwe dzemuafrica mune remangwana.
Zviri kuitika kuSudan zvinosiya dunhu reAfrica riri pasina kumira zvakanaka nekuti zviri kupa mucherechedzo kana kuti yatingati pachirungu example isina kumira zvakanaka.